hausi upfumi chete zvinhu zvese zvangoma ngwanda ngwanda. So nhasi kai togona kumuka togadzira upfumi, asi kana tatagadzira nyaya dzerusununguko dzemarights, kana tatagadzira nyaya dzekuti nyika inotongwa nezvinhu zvinorudo, kana tatagadzira dzimwe nyaya dzemuconstitution dzakashata dzekuti kanyika kanaka kanoita 207 members of parliament, hapana kwatatatanga. So hongu nyaya yeupfumi inofanira kugadzirwa, but nyaya yematongerwo enyika nekudanana inofanira kugadzirwawo. Ndikakubvunza kuti itai dzamara aripi, hamuzive, tonderai ndira aripi. Zvisina mukoko gore yakasungirwei, vamwe tikagara mujeri for treason. Kana tisakagadzira nyaya idzodzo idzodzo, hapana kwatiri kuenda. Nyaya yechituu inyaya yeekonomi yamataura iyi. Chiripo paekonomi zvinhu zvakawanda zvinofanira kuitwa. Chekutanga, mabatiro ehomwe. Homwe yedu idiki, saka homwe inofanira kuti tinospenda chete chirimo, we eat what we kill. Kana tiri kupachura mari taenda kuma UN kune vanhu 50, tazodini tazodini, hapana kwatasvika. So chekutanga ndechekuti homwe ngaibate mushe, ipate maburi.
Asiwo bato renyu rePDP vabiti, mune magwaro amuinawo here ekuti upfumi hungagadziriswa sei?
Tine magwaro maviri mukoma Blessing, anosanganisa inonzi HOPE, Holistic Program for Economic Transformation, neARREST, the agenda for the restoration and the rehabilitation of electoral sustainability. Hakuna baine political party muno muZimbabwe ine magwara akafani neatinawo iwayayo. Ende tataburitsa magwara echikuti vanhu timbobva kupolitics dzemaslogans kuti pasina nhingi, nhingi mudenga, timboita politics dzekufunga.
Tochitarisawo nyaya yesarudzo, bato renyu nemamwe anopikisa hamusi kupinda musarudzo dzemabielections muchiti murikuda kuti zvinhu zvitange zvavandudzwa, asi vanhu vakawanda munyika umu vari kuti munenge musina yatingati plan B.
Tine mugwaro randataura reharestria, tine section inonzi COFI, conditions for a free and fair election. So inotaura zvinhu about 15 zvoda kuti zviitwe kuti munge mune free and fair election, zvinosanganisira kuti pange paine new brand new voters rolls, zvinotaura sanganisira kuti mutemo ichinzwe tibvise zvinhu zvakafanira kuma voter registration slip takatirovesa nezvousiku mugore ra2013, zvinosanganisira zvakafanira kuti iyo boka bhodhi inorana maelections yezeki haikwanisi kuti irane maelections because haitrustike matsotsi maCIO. So let's have a neutral election management bhodhi. Zvinosanganisirawo kuti vanoongorora maelections vasangobva muAfrica chete, vabve pasi rose. Chiripo apa mukoma ndechekuti kana tisina kuzobatana hapana kwatiri kuenda. So I was hoping kuti panyaya dzinganyanyanetso dziri obvious, surely taifanira kuti tinge tichibatana. Ndochiuya kunyaya ye2018, hatigoni kuti murambire munda kumakuku. Isu chatitaura ndechekuti yes, tichapinda musarudzo nevamwe vedu takabatana and there will be reforms. Saka challenge iripo ndeyekuti mareform acho tinoarwisa sei, how do we achieve those reforms? Ndo pane challenge. And muarrest imomo pane zvakatowanda zvatatotanga kutaura kuti how do we get these reforms, kuingenja ZANUPF, kuita convergence, kuingenja SADC, kuingenja Africa Union. Because chiripo ndechekuti Zimbabwe ichada mari, ichada mari dzezvikwere zvatambotaura, ichada mari dzemaelections acho. And ipapo manje it will be a point of entry kuti wo muda mari chitaita zvinoitwa nedzimwe nyika dzese.
Unoona sei boka repeople's first here?
People's first inorepresenta chikamu chevanhu vakakosha, the nationalists vakaenda kuhondo vakazvipaka futi, but vari kuti haisu takoniwa, handizvo zvatakarwira muhondo. So people first or rather vakamborwa hondo vakawanda vakafanana comrade pakachipoera and so forth, ana dzino vakatisiya Wilfred Manda, very important mustruggle yedu. Ndo makoshero akaita people first.